semutauriro wamaita makesis edu nezuro anga akatiwedzerei kudarika patanga tajaira. Tinoona kuti tikatarisa makesis edu COVID-19 muna October tainyanya kutambira makesis asinganyanyodarika 20 mazuva akawanda. Asi tikapinda muna November tikuona kuti makesis edu akatanga kutiwedzerei. Tikatarisa musi wa 9 November makesis edu anga akunana mana 60. Musi wa 12 November makesis anga ari 57 ende toona kuti nezuro makesis edu anga ava kuma 60 zvakare. Saka tinoratidza kuti mwedzi uno makesis edu atiwedzerei kudarira zvataiona muna October. Saka izvi zvofanira kutiratidza kuti hondo yedu neCOVID-19 haisati yapera. Tokufanira kutokwinya kuti tinyatsorwa nechirwere ichi zvakasimba.
Imi muri kugutsikana here nekuongororwa kuri kuitwa vanhu? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kuongororwa kumatunhu anenge ane dambudziko hunenge huri hushoma pane uwandu hwedunhu zvakaita seHarare.
Nekumajonga panhau yekuongororwa kwechirwere ichi tichishandisa mhando yemuchina inonzi PCR. Tinoona kuti kubva chirwere chitanga ragara riri dambudziko. Hatina kumbosvika chaipo chaipo pataida kuti tisvike tichitasapawo nyau dzekuongororwa kuvanhu idzi. Zvinoenderana nenyaya yekuti mishina iripo nezvikwanisiro zvinodiwa kuti vanhu vaongororwe zvishoma. Imwe nyaya ndeyekuti kudzikira kwakaita makesis muna October kunogona kune kakutirivadza kufunga kuti chirwere chakutopera. Nokudaro novimba vamwe vanogona vaida kuzobatsira kutenga mishina iyi tichitarisa kudhura kwavo vanogona kunge rambowosengurira zvishoma. Imwewo nhau panyaya dzekuongororwa kwechirwere haisi nhau yehurumende basi kana kuti vanhu vanoongorora basi. Tinoona kuti kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda uye vachida kuongororwa. Uye uku hurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kuteedzera here mutemo kuitira kuti kupararwa kwechirwere kusanyanye. Nokuti ndoona tikasateedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna taisireva. Isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.